Vezimotokari dzinotakura vanhu mumisha inogara veruzhinji vanoti kushayikwa kwemafuta kuri kuita kuti vasashande sezvavaimboita apo mafuta aiwanikwa nyore. VaCuthbert Chiwoko avo vanotakura vanhu kuenda kuBanget vanoti kushayikwa kwemafuta emotokari kwakuvadza basa ravo.
Hanyei fiyo inototirwadza because isu vamwe basa redu ka rinotoda uchikwanisa kuti wana fiyo nenguva yaunenge uchida kwete kuti usvika paservice station woshaya fiyo wakutoenda nevabereki kutsvaka fiyo kune imwe service station inenge itori kure saka hazvinenge zvichitotiurayira basa.
Mumwe mugari wemuchinhoi vatodi Nyangana vanoti kushayika kuri kuitwa mafuta zviri kukonzerwa nevemagaraji vasiri kuda kutengesa mafuta avanawo netarisiro yekuzotengesa kana mutengo wakwira.
Another thing are checking the petrol for the sake for themselves to make it go higher vachiti petrol yakunesa to increase their prices.
Vanyangana vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti vanotengesa mafuta edzimotokari vari kuramba kutambira mari yemabond coins. Vanyangana vanoti zviri pachena kuti mari yemabond notes iri kutarisirwa kuparurwa kupera kwemwedzi uno ichanetsa kushanda kwayo.
They refuse these bond notes. Havadi mabond notes. If it is ten petrol $1.35 per liter, but you cannot tenga a liter with $1.35. They refuse that coin. They say, I will sell it for $1 only. So I know my bond notes. Bond notes. Wajaya vume rwa station.
Munyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaParson Mbiriri mugwara vaburitsa mapepa nhaunhasi vati mune mafuta edzimotokari anokwanira nyika yose kusvikira gore rinouya. Asi vanoongorora nezveupfumi vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe sezvo dambudziko remafuta edzimotokari riri kuonekwa nemunhu wese nokuda kwekuvharwa kwemapombi emafuta mumagaraji. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.